manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 25 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri makumi maviri nevapfumbamwe uye vakafa nechirwere ichi vachiri vana.
Hatisi kuwirirana nekudzikiswa kwemazuva nekuti zvinoita kuti chirwere ichi chigogona kunopararira mukati mevanhu. Isu tiri panguva yekuti tiri kuda kuti chirwere ichisapararire.
Mutungamiri weLead muzvare Linda Masarira vanoti havasi kufara nekudzikiswa kwenguva inochengetedzwa vanhu vanopinda munyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Hapana kunyanya kuomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya kuti tibve tati munhu ngaagare 21 days akavharirwa pasina symptom kana pasina njodzi yatiri kuona kuti iri agent.
Asi hurumende inoti hapana zvayakatadza pakudzikisa mazuva aya.
Vanhu vazhinji vakauya kunoku vachiti tinozama kuriritira mhuri dzedu vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko mabasa hakuna mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani regai ndikuramba ndiri muno.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvoramba kudzokera kumusha zvichiti zviri nani kutambudzika zviri muBotswana pane kudzokera kumusha uko zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri makumi maviri nevapfumbamwe uye vakafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru. Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvisere pasi rose. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, muzvare Linda Masarira, vanoti havasi kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mazuva anochengetedzwa munhu anenge apinda munyika achibva kune imwe nyika. Mashoko amuzvare Masarira anotevera danho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mazuva equarantine kubva pamazuva 14 kusvika pamazuva manomwe. Muzvare Masarira vanoti izvi zvichaita kuti chirwere checovid-19 chipararire zvakanyanya munyika.
Bato reLabour, Economists and African Democrats LEAD riri kupikisa kudzikiswa kwemazuva anochengetedzwa munhu yatinoti quarantine pachirungu kubva pamazuva 14 kusvika pamazuva masere nekuti World Health Organization rinova bazi rinoona nezveutano rine mazuva rakatara nekuti rakanga raona kuti pamazuva iwaya chirwere chinenge chagona kunovhenekwa chaonekwa kuti chiripo here pamunhu kuti achipo munhu aakuzikanwa kuti anorapwa sei. Saka toona hurumende yedu yadzikisa mazuva iwaya tichiona zvakare njodzi pamberi apo nekuti vanhu vaive vachasunungurwa kubva mukuchengetedzwa uku vachabudamo vachienda kunogara nevanhu chirwere checho zvinobudikira vaveko zvinozoita kuti chirwere checoronavirus kana COVID-19 chipararire mukati menyika yedu uye isu senyika tisina nzvimbo dzeutano dzakatsarukana. Saka sebato tiri kukumbirisa zvikuru kuti hurumende yedu igone kunoshandisa mazuva akatarwa nehu.
Sei musiri kuwirirana nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende zvaipa kuti idzikise mazuva kubva pamazuva 14.
Atisikuwirirana nekudzikiswa kwemazuva nekuti zvinoita kuti chirwere ichi chigogona kunopararira mukati mevanhu. Isu tiri panguva yekuti tirikuda kuti chirwere ichi chisapararire. Mumwe nemumwe mukati menyika inoyi ane donzvo rekuti aone kuti chirwere ichi hachisi kupinda mukati mevanhu nekuti chikazozara mukati menyika yedu tichasangana nerufu rwakawanda. Saka tinoona zvakare kuti mazuva aya adzikiswe vanhu vabude mukwarantaini imomo vasati vavhenekwa zvakakwana. Chisati chaonekwa chirwere chirimo kana kuti achimo chinhu chinenge chakaipira nyika yedu neraramo yeruzhinji rwevanhu veZimbabwe. Saka tinoramba takasimbira nekukumbira hurumende kuti ishandise iwo mazuva akatarwa nehu ekuchengetedza vanhu muquarantine kuti chirwere chisatekeshere mukati menyika yedu ino yeZimbabwe.
Mumashoko enyu amakatumira kune veruzhinji nezuro, makakurudzira kuti hurumende ikoke masangano ose kuitira kuti papanganwe mazano padambudziko reCOVID-19. Chii chakapa kuti mupe kurudziro iyi yakadai?
Takakumbira hurumende kuti ishedze mapato ese anopikisa nekuti chara chimwe hachitswanye inda. Mazano anogona kubva kune nzvimbo dzakasiyana siyana uye bato rega rega rezvematongerwo enyika riri mukati menyika ino rine mazano ari nawo. Nguva ino haichazi nguva yekuti isu tisu takapakata, asi yanguva yekupangana mazano kuti todii sevana vanyamunhu kuti tigone kunoona kuti chirwere ichi hachitekeshere. Hurumende yedu pachezvayo yakamira yoga, haina zvizhinji zvainokwanisa kuita, asi tikaita mazano marairanwa tinoona tinogona kuwana zvakare mikana yekuti tobatsira sei mamiriyoni evana veZimbabwe vari mukutambudzika izvozvi kuburikidzirwa nelockdown iyi yatiri. Hatishada kuti tirambe tichinzwa nyaya yekuti kana kuti kuna kanzura kana kuti MP werimwe bato azorambidzwa kupa vanhu chikafu munharaunda yaari.
Mukapiwa mukana wekupangana mazano nehurumende, zvichaizvo zvamungaikudze hurumende yava Emerson Munangagwa.
Chokutanga chatingaudza hurumende yedu kukoshesa vechikuru nevari kurarama neurema nevari kutambudzika kuti vagone kunowana rubatsiro panguva ino yelockdown. Chechipiri chatingapanga hurumende yedu ndechekuti vagadzire homwe yekupa vechidiki vakanga vaine mabasa ave maoko vari kupunzirwa pekushandisa kuti kana tinge tabuda mulockdown umu vakugona kuenderera mberi nekutsvaga pfuma nekuzvichengetedza. Chechitatu tinovapanga zvakare kuti dai vamboisa zvizvarwa zvemuno muZimbabwe pamberi vambomira kuita humbimbi ndoga nekuti isu sevana veZimbabwe kana tisiri kufara tisina pfuma yatiri kugadzira hapana upenyu hunenge huripo. Nyika yedu inoramba iri mumambure enhamo, matambudziko nemadzudzo. Saka tinongovakurudzira kuti ngatikoshesei hutano, ngatikoshesei zvakare raramo yevana veZimbabwe.
Munoona here hurumende ine chido chekunzwawo pfungwa dzemapato akaita serenyu pakurwisa chirwere cheCOVID-19?
Mukuona kwedu nemashoko atinombotumira apo nepapo tinoona zvimwe zvatinenge takurudzira zvichizadzikiswa. Saka saizvozvo tinoona kuti hurumende yedu ine chido chekunzwa. Zvakare dzimwe dzenguva vanozadzikisa zvatinenge tataura, asi tinenge tichida kuti tigone unopangana mazano takawanda kuti togadzirisa sei nyika yedu maererano nenyaya iyoyi yecoronavirus, kuti tingachikunda sei chirwere ichochi. Isu sebato takati kumboshedzera kuti dai vambovhurira vana godobori vedu vambovashedza vagara navo pasi vapangana navo mazano, nekuti pazviro kwazvo hakungashayi kwemishonga yedu yechinyakare inogona kurapa hukosha ihwohwu. Dzimwe nyika vari kukuta nevachishandisa mishonga yavo iri kubva kuna vana godobori wavo. Chakakosha ndechekuti tiraramise nyika, tiraramise mwana wese wemuno muZimbabwe. Tinotokumbira zvakare kuti vambotora mukana wekupangana mazano nana godobori vari muno mukati menyika yedu.
Ava vanga vari mutungamiri webato reLabour, Economists and African Democrats kana kuti LEAD, Muzvare Linda Masarira, vachitaura vari parunhare vari muRuharare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata gurukota rezveutano vaObadiah Moyo, asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe divi rehurumende pamashoko aMuzvare Masarira.
Mazuva anotarwa kuti munhu
anga ari pa self quarantine kana pa compulsory quarantine achipinda munyika haana kumiswa kuti ndakati asikakwanisi kuchinjwa nezvikonzero zvakawanda chikonzero chekutanga ndechekuti vamwe vanouya vaine ma certificate of fitness vachizikanwa kuti havana chirwere saka izvozvo zvinoita kuti mazuva emunhu agone kuonekwa kuti haafani kusvika 21 days kana also akakwanisa kubva atestwa muno nema rapid test kits edu aya aya anotiratidza kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana chirwere within 3 days saka izvo zvinogona kubatsira kuti mazuva edu ekuita quarantine munhu asaramba achiwedzerwa kusvika kuma 21 14 or so agumire pa 7 days nokuti panguva iyo tete tatoona kare kuti munhu haana chirwere nokuda kwezvandataura
Mapato anopikisa vari kuti danho ramakatora sehurumende rekudzikisa mazuva anochengetedzwa munhu asati apinda munyika richaita kuti chirwere cheCOVID-19 chinetse kurwisa munoti kudii nemashoko aya sehurumende
akatora sehurumende harisi kuzokonzera kuti chirwere chipararire nechikonzero chekuti tichiri pamaguidelines World Health Organization ekuti we test we trace we isolate we treat my patients COVID-19 it also tracing you know isanganisira vanhu vakasangana navo panguva yavanga vasati vaziva kuti vane chirwere cheCOVID-19 saka hatisi kuona paine njodzi pakudzikisa mazuva ekwarantaini anepuwa munhu kana achipinda munyika
mukutora danho rekudzikisa mazuva aya makawanawo here divi reWorld Health Organization
World Health Organization vari kukurudzira zvimwe chete zvatiri kutaura kuti we test, we treat, we isolate nokutsvaga kuti vanhu vakasangana nani nani saka iyoyo ndo procedure iri kushanda kose kose kune dzimwe nyika vanhu havasi kutomboitwa quarantined compulsorily vanhu vari kupuwa ma self quarantine woenda kumba kwake unogara mumba make kana even atova nechirwere chacho anogona kunge ari mubedroom make achipiwa chikafu nemhuri yake vana vake vari kune mamwe marooms chinorambidza ndechekuti aite interact ne the rest of the family but some of the people in other countries are actually choosing kuti ndoda kugara kumba kwangu ndichitreatwa ndiri ikoko then kune dzimwe nyika kuna UK uko munhu anotozotorwa kuenda ku hospital kana ari kutadza kufema kana achiri kugona kufema chirwere ichi chinogona kutorapika kana kupora munhu achiri kumba kwake saka hapana kunyanya kuomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya kuti tibve tati munhu ngaagare 21 days akavharirwa pasina symptom kana pasina njodzi yatiri kuona kuti iri agent
danho relockdown rakaitwa nehurumende riri kubatsira zvakadii mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus
shoko yekuti chirwere chinogona kuva chinonetsa kurwisa angangova maonerewo evamwe asi semaonero edu takwanisa kurwisa chirwere ichi nelockdown yakadeclarewa napresident ED Mnangagwa ye21 days vakawedzera zvakare ne14 days tiri kuona kuti madanho iwayo aita kuti tiite flattened curve yedu yemainfections tiri kuona kuti dei tisina kuita saizvozvo mainfections edu akura chaizvo saka senyika tiri kuona kuti tagona ende tiri kuramba tichigona chirwere ichi hachizofa chakaita mukurumbira zvakanyanya munyika muno
ava vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Energy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvinogara muBotswana zvinoti hazvidi kudzoserwa kumusha nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzimbabwe kana zvichienzaniswa neupenyu huri mubotswana shingirai madondo anoti panyaya inotevera
inge hazvo vanhu vakanga vanyoresa kuti vadzoserwe kumusha pachishandiswa mabhazi emubotswana vanhu ava vava kudududza pazvibvumirano zvavakanga vaiita vazhinji vavo vanoti kuzimbabwe hakuna kumira zvakanaka nokudaro zviri nani kuti varambe zvavo vari mubotswana vachishupikira vari munyika iyi mumwe wevanhu ava muzvari excellent mombeshora avo vakanga vanyoresa zita ravo kuti vadzoserwe kumusha vanoti vashandura mafungiro amushure mekuona kuti zviri nani kutambudzikira vari mubotswana pane kuendeswa kumusha chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara mudhorobha refrancistown vaoscar tendende vanoti hurumende yebotswana iri kutora matanho akasimba mukudzivirira kuparara kwecovid-19 munyika iyi kana zvichienzaniswa nezviri kuitika munyika izvo vanoti vanoona upenyu hwavo hwakachengetedzeka zvakanaka muBotswana pane kuti vaendeswe kuZimbabwe.
Uri kuona vanhu vakazara sekumbare uchiona dzimba dzichipwanywa sekuGlenview mainformal settlements aya vanhu vakangoungana pakati mara paita munhu wana neuchiuti utachiona zvoreva kuti izvo vanhu vese vane percentage iri pamusoro kuvaone utachiona.
Asi mugwaro ravakanyorera hurumende svondo rakapera mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vakazivisa kuti kune zvezvarwa zveZimbabwe mazana mashanu zvanga zvakatarisirwa kudzoserwa kumusha kuburikidza nerubatsiro rwemabhazi kubva kuhurumende yeBotswana. Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana maunit downwardza studio 7 kuti zvezvarwa zveZimbabwe makumi mapfumbamwe nemumwe chete ndizvo chete zvakadzorerwa kumusha kubva pakatanga urongwa uhu. Asi mashoko aya anopesana neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa munyika iyi hwakaziviswa nemasangano akasiyana-siyana. Hurumende yakamboti paPlumtree paiva nevanhu vanodarika mazana maviri vakabva kuBotswana vaiongororwa chirwere cheCovid-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Asi vamwe vakataurwa neStudio 7 svondo rapera vakati paPlumtree paive nevanhu vanodarika mazana mana. Nyanzvi munyaya dzetsika nemagaruro evanhu uye vachidzidzisa pakaborodo University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba kudzokera kumusha nokuda kumamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo.
Vanhu vazhinji vakauya kuno vachiti tinozama kuriritira mhuri dzedu vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko, mabasa hakuna, mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani, regai ndingoramba ndiri muno chero zvikadii ndichingowanawo chero hazvo mavanhu vasati vatendekwa kufamba iko zvino. Asi vachine tarisiro hamenewo zvinenge zvaita sei, kune vanhu vanotobheja kuti todzokera Jesu auya.
Asi vakukwengwe vanoti kune vamwe vari kudzokera kumusha vachirwara sezvo vachiona zviri nani kuti vafire kumusha pane kufira kunze kwenyika kusina hama.
Ndosaka muchiona mutungamiri weZimbabwe vaMugabe vakaramba kuvigwa kunoradzikwa magamba vachichaonda kuradzika kunzvimbo yavanoda. Kune vamwe vanofunga kuti life haifi, inongochinja fomu. Nokufa kuri kuita vanhu necorona uku tovamana ndovigwa musango pamweya wangu hauzorori. Kuvanhu vatema tinozvikoshesa uye chiseko chenyika. Saka munodai ndainda hangu kumusha ndichiri mupenyu ndiinde kuhama dzangu unondiviga.
Zvichakadaro utungamiri weMD DC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reBotswana unoti vava kushanda nemasangano akazvimirira ega munyika iyi mukubatsira zvezvarwa zveZimbabwe nezvekudya panguva yakaoma iyi. Munyori wezvekurongwa kwemisangano mudunhu iri vaElliot Mavoko vaudza Studio 7 kuti chirongwa chavo chakaparurwa mushure mekuona kuti vazhinji vari kushupika munyika iyi.
Tatotanga danho iri tikita reach out nekuti nje kutanga icommunication muZimba umu vanhu vari kustafa vanhu vaane nzara. Tobatsira sei vanhu vasati vaane option yekuti ndakuda kudzoka kuZimbabwe? Nekuti kune vamwe vanhu vakashanda izvizvi vasati vakwanisa kubhadhara mari dzavo, haagone kungoti ndaakubhanda kudzokera kuZimbabwe. Nekuti uchitongoenda kuZimbabwe hapana hope yekuti uchazodzoka kunoku anytime soon. Tiite maonera pamwe chete vanhu vabatsirikwa nechekudya vari mudzimba dzavo. Takamirira kuti panozonzi vanhu vakutendera kufamba, anoda kuenda kumusha oenda kumusha asingadosa.
Kunyange hazvo Botswana ichiri kubatsira avo vanoda kudzokera kumusha kwavo, vanhu vakawanda vakasiyiwa vari paPlumtree vakaudza Studio 7 kuti vakaburitswa nechisimba muBotswana, izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda vasiye midziyo yavo. Chirwere cheCovid-19 chabata vanhu makumi maviri nevaviri uye kuuraya munhu mumwe chete muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Rachel Goba vesangano replan international avo vachenge vachikurukura nesu nezviri kusangana nemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yeCOVID-19 kana kuti coronavirus apo nyika dzakawanda neZimbabwe vakavhara nyika dzavo. Tichange tiri kunzwa kubva kuna Muzvare Goba kuti zvii zviri kutarisana nemadzimai panguva ino panyaya yemhirizhonga. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu Muzvare Rachel Goba.
Maita basa Sister Marvelous. Isu Plan International tiri organization inomirira kodzero dzevana nevana vechidiki, atiroti ma young people, children and adolescents. Uyezve takayanyo tarisana nekodzero dzevana vasi. Tine provozo rekuedza kuti vana vasikana vasarodzwe vari vana vadiki, uyezve vasawanikwe vachibata pamuviri vari vana vadiki.
Makatarisa iyo nguva ino yeCOVID-19 kana kuti coronavirus lockdown zvii zvamuri kusangana nazvo? Takatarisana nemadzimai nevanasikana.
Takatarisa nevana vasikana. Vana vasikana vari kuyanyechema nyaya dzekushungurudzwa mudzimba. Chekutanga, nokuti kwakavharwa zvikoro, vana vari kunyanyoedza kudzidza vari kumba, wedza vari kuita mahome lessons kana kuti mavirtual learning. Vana vasikana vari kuchema kuti isu hatisi kuwanawo mukana yekudzidza kana kuti yekuverenga mabhuku, nenyaya yekuti makuseni seni ndisiri kumuka tichibatana nebasa rebumba. Kana dziri nyaya dzekunochera mvura kubhorani, vana vasikana ndo vari kuita basa iroro. Uyezve ngatinzwise nyaya yekuti kutobuda ikoko vachinochera mvura kubhorani kuri kuvaexposa kana kuti kuri kukonzera kuti wawane vanogona kusangana neutachiona hweCOVID-19. Uyezve vana vasikana vari kuchema kuti ngatibatsira nehanzvadzi dzedu, ngavauye vatibatsire munyaya dzekuita se dzekutsvaira kana kubika kana kupina mumba, kutose tiwane mikana yakafanana yekuwanikwawo nenguva yekuverenga mabhuku. Chechipiri, vana vasikana vari kubatwa chibharo mudzimba nehama dzepedyo, kana vari vana sekuru vavakashanya, kana vari vana bamini, vana bankuru, vana baba, vana vari kuchema vasikana kunzi vari kubatwa chibharo. Kana kusiri kunzi chibharo, vari kubatwa munzira yavasinganzwisise, sokunge kungoguma zamu kana kubatwa kumashuro kuzvisisa vasinenge vasina kufarira. Ndo nyaya dzatiri kunzwa kunyanya kuvana vasikana vechivi. Tichitarisa nevanhu vakuru madzimai, kuri kunzi bogozozo rawandisa mudzimba, vari kurohwa ende zvikuyanyobata vakadzi nevarume vavo vari kurohwa. Ndo nyaya dzanesa gender based violence yanyanya nekuti vanhu mulockdown hasha dziri kuwana. Vazhinji vanhu vaiita mabasa emaoko ekuti vaikwanisa kuwana mari zuva nezuva, asi nenyaya yekuvharwa kwakaitwa mabhizimusi hasha dziri kuwanda mudzimba. Vanhu vari kupedzera vabopotedzana, havasi kutaurirana zvakanaka. Medzisiro yacho madzimai ari kuita sei, ari kurohwa zvinhu zvisingabvumidzwe nemitemo. Gender based violence yawanda munyika panguva yelopo. Ndo nyaya dzatiri kuwana kuplan international.
Kana paine vana vechidiki vari kuwanikwa ivo vachibhinywa panguva inoyi, vanofanira kuita sei?
Homu nyika iri kunzi iri palockdown, but hurumende yakatsanangura kunzi kune maessential service asina kuvhura. Mapurisa ari kushanda. Vana vasikana kana kuti vana in general, kana muchinge mabhizwa kana kuti vasikana kana muchinge mabhinywa, ngamhanye kumapurisa, ngamhanye kuchipatara. Uyezve pane maorganization atoshandidzana nawo akaita seChild Line ane toll free number, namba yekuti munogona kufona ndiye mahara. Weza uri kufona uri pacellphone kana kuti paland, unongodhaila 11 namba iyoyo unowana rubatsiro.
Ko, kune madzimai vangange vari kutarisana nedambudziko irori rekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwanisiro rekuti vazvidzivirire panguva inoyi yelockdown, muri kuti kuna ana baba nyanya?
Madzimai ari kunenyaya yekuwana nzira dzinoita kuti vadzivirire mimba, macontraceptives, nenyaya yelockdown vari kuti kufamba kuri kuti. Kasi isusu sePlan International tiri kutaurirana nehurumende kuti no, masexual reproductive health service pachirongo ngaawanikwe ari pamaessential services list kuitira kuti vanhu vakwanisaita sei kudzivirira mimba dzavasina kuronga. Uyezve tiri kuti vana baba ngaasafunge kuti nyaya dzekudzivirira pamwiri ibasa remudzimai chete, nemiwo baba muri mazviri. Tiri kuti kana achitodzivirira, baba ngavaendewo kuchipatara.
Nguva yendiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Rachel Goba vesangano rePlan International kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maika basa Sister Marvelous.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Kunyange hedu parizvino tiri kutepfenyura tiri kuzimba.
Tinotenda Marvelous nechirongo acho wapakurira vatereri nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemabasa edzidziso pamusoro pedambudziko recoronavirus kana kuti COVID-19 ari kuitwa nesangano remuonde trust kuzvishavane mudunhu remidlands. Muhurukuro yedu tabata vanoona nezvedzidzo, mitambo netsika musangano iri, vaEmmanuel Mike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaMike.
Ndinotenda vakandemire.
VaMike, tanzwa nezvembiri yebasa ramuri kuita rekubatsira pamusoro pechirwere checoronavirus. Mungatiudza kuti zvii zvamuri kuita munharaunda yenyu yezvishavane?
Chekutanga chatiri kunyanya kuita e-community sanitization, kudzidzisa vanhu vari kuno kumaruwa kuti tinofanira kuita sei kudzivirira chirwere checoronavirus. Vazhinji vanga vasati vaziva zvinodiwa kuti zvinyatsherekedzwa kuti munhu adzivirire kubva kuchirwere checoronavirus. Saka tiri kudzidzisa vanhu kugadzira masimple things zvakafanana nechinonzi chigubhu gear kana kuti gear tape, chekuti unochiisa pagedhe pako, munhu wega wega anosvika pamba pako anogeza maoko. Tichinge tichikurudzira vanhu kuti vaise safe muzvigubhu izvozvo. Saka izvozvo zviri kukurudzira vanhu kuti munhu anosvika pamba anoyaogeza, aakubuda zvakare anogeza. Izvozvo zvakare tiri kuziisa pamabhizinesi centers, nekuti panosvika vanhu vakawanda. Then pazvibhorani tatiri kukurudzira vanhu kufamba tichiisa zvimagia tape pazvibhorani, topa vanhu sesi. Tiri kuenda zvakare kuzvigayo, ndokuri kusangana vanhu vakawanda. Munhu anongoya nesaga rake pamwe rinotachiona. Saka tiri kudzivirira zvakare nomugaisi. Then kuzvinyorwa, tine maWriters Club atinawo. Tiri kukurudzira vana kuti vanyore zvavanoziva pamusoro pecorona, vachitumira kwatiri, vachitumira kuvamwe. Zvese zvavanoziva pamusoro pecorona tiri kukurudzirawo vanhu vakuru. Tine blog ratakagadzira ratakatoisa mapoems ecorona ekuti vanhu vanogona kuverenga ipapo.
VaMike, tinoona kuti zvikuru kumaruzevha vanhu vanoungana. Zvii zvamuri kuitawo panyaya yedzidziso pamusoro pezvinhu zvakafanana naizvozvo?
Tine hurongwa hwekuti vanhu paya paya pavanotambirisa chikafu vasaungana. Saka tinenge tichitaura nemadzishe, takambenge tichitaura nemakansela kuti vanhu kana vachihora mabhuku ngaasauya yese. Sekuno kwatiri tine 50 villages. Saka 50 villages dzikaungana kahwani, izvozvo zvinopisa vanhu panjodzi huru yokunge vachitapurirwa utachiona.
Tichiona kuti iye zvino kune mutemo welockdown uri kurambidza vanhu kufamba-famba, imi muri kukwanisa sei kuita basa renyu?
Tiri kushandisa zvikuru mafoni kufondera mameseges kumaauthorities, kuvamwe vanhu vatinozivana navo. Zvakare nditori nevhidhiyo takagadzira mudzimba imomo tichiziisa vanhu kuti ndezvipi zviri kudiwa, chii chiri kutaurwa kuti itai, chii chiri kunzi musaita. Tiri kuisa zvakare mameseges kuvanhu vatinoziva kuti ava ndo vanokwanisa kuudzawo vamwe munzvimbo dzavari. Hatisi kukwanisa kufamba sezvo kuine lockdown, asi mafoni edu ari kushanda, uye vanhu vari kungotoona mavhidhiyos amwe atinogadzira vakutongotedzera kuita zvatiri kuita. Ndikungodzidzisa vanhu kuti kana uchigadzira gear tape unochiita sei. Tinotiona nezvimashort vhidhiyo zvatakaita.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo, mitambo pamwe netsika musangano remuonde trust, vaEmmanuel Mike, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 25 uMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubhubhe izalane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kwelebhilitane iningi lazo zisebenza kwezempilakahle zibulawa ligcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu sebemiswe imsebenzi abanye ngasebe khanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid.
Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe.
Nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu liqiniso ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebezibonisela bephakathi.
Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abaphiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebebulewe ligcikwane leli emhlabeni jikelele selifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,272. Kunjalo nje iningi lezisebenzi zedolobho leVictoria Falls selimiswe umsebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Inotho yalelo dolobho igxile kumisebenzi yozokwethekelelwa kwelizwe. Lona eselivaliwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe losebenza kuleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ongukansila njalo waleli dolobho.
I-comment abaphume layo ukuthi umsebenzi oyenziwa yi-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words. Gande inengi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakuma safaris. Inengi labantu sebemiswe imsebenzi abanye ngasebe khanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid. Umahluko okhona phakathi kwedolobho leVictoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama economies are diversified. Kukanti Victoria Falls inengi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela kutourism. Gande inengi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakuma safaris. Inengi labantu sebemiswe imsebenzi abanye ngasebe khanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa abakhona abahlala esikolo seMosi wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangelwe ukubana balegcikwane lelo. Ungasitshela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMosi wathunya High School abafika 45 including 2 abantwana bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela kibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama problems. Umkhuhlane weCoronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usechiye idolobho leVictoria Falls.
Umnomzana Ephias Mambume isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls njalo engukansila waleli dolobho. Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree High bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abawaphiweyo. Sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazane kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba unkosazana Lindiwe Maphosa.
EMathibeleland South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owecoronavirus. Abaningi sebehlala sibili ezindlini and labo umthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahambi emgwaqweni. Nxa ngikhangele kakhulu edorobheni leGwanda lezi nsuku umuntu wonke uyazi ukuthi nxa u-1 esetshayela kusangenwa emgwaqweni, izitolo sezivulwa ngo-9 zivalwa ngo and hayi uhamba sibili kunjani kulimited. So mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotecte bona laba abahlala lapo.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijeneyo, bayaluthola na loluncedo lezinsuku?
Lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanjwa emakhaya lapha, izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo, intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i-2 kg yechukela i-140 RTG. So indlala kunzima lapha ezindlini emizini lezindlini njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima ukuhamba ukuthi besuke lapha basuka khona bebuye ebantwini njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla. So into yonke imile and lokho kutsho ukulamba okumangalisayo. Siyathola ama-report kuma-messages nsuku zonke emize elambayo abanye bengasakwanisi lutho. Lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga ukukhanya but hayi indaba yendlala inzima sibili emaphandleni emzini lapha.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo sePlumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi amane baqeda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba abahlezi ePlumtree hayi ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla ngoba sathi sizibuza kuminista le team yakhe esuka ku-healthy basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima abavunyelwe ukuphuma ngoba sase sikutshilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebaningi kangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini kungaba yingozi. So thina basitshela basigqugquzela kumhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu iliqiniso sokuthi ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebeziboniselana bephakathi ngoba singazi njalo ngoba njengomuntu engahlale ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe ukuthiwa abakwanisi ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.
Unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazana kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba. Sizaxoxa ngodaba lunye kuhlelo lwethu lwezamaphandleni oyilo olulandelayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshwe.
Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqale uhlelo lokuhlola uzulu igcikwane le-coronavirus ngobunengi ukuze kube lesiqiniseko senani lalabo abahlaselwe ilumkhuhlane. Iningi lithi alikholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi akukabi loyedwa ohlaselwe ileli gcikwane ezansi yemandebeleni. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo esixoxelazo zithi lokho sihlalele evalweni ngomkhuhlane we-COVID-19 kungenani lembiko yabezempilakahle eveza ukuthi akula ngitsho leyedwa ezansi emandebeleni osehlaselwe yilo mkhuhlane. Abezempilakahle sebehlwela abantu abangamathumi amathathu lasiyangalombili kuphela kulesi sabelo. Osekuthe iningi licabanga ukuthi bakhona abahlaselwe yilo mkhuhlane kodwa bengakahlolwa. Umnumzana Nelson Gala isakhamuse kwakwe phansi noma tema uthi basemnameni ngaleli gciwane.
Lapha kithi kasikezwa ukuthi ayikho kumbe ikhona ngoba kakula muntu obohloliweyo. So singathi kayikho kathi into le ikhona. Esingakutsho ukuthi into leyo asilaqinisi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Besifisa ukuthi ngakuya testwa abantu ukuthi sibone sibuthi into le kayikho. Kube namuntu abatestwe. So sihlalela lati evalweni kona. Singabantu abaphonga utshona ezindlini siphuma nje kancane la buye lezindlini siyesaba ngoba umkhuhlane lo bathu uyabulala.
Amazwi akhacizelelwe njalo ngesinye isakhamuso eGwaqwe esigethwa kwaziyo ngokuthi ngcube othu hulumende kumele abhode ngezindawo ehlola abantu leli gciwane le-corona.
Mhlawumbe nxabe kule ndlela zokubana uhulumende angenelisi ukuthi kukhutshwe abantu abangahamba ngezigaba ngezigaba. Kuhamba kuhlolwa abantu batshele ukuthi babuthane endaweni ezinje abantu abahlolayo bafike bahlolahlole imikhuhlane. Mhlawumbe bangathola ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abantu abangabalayo le nto enjengonaleyo.
Osakhula Edson Masuku uthi kuyadinga ukuthi uhulumende athuthukise ezempilakahle ukuze izibhedlela zonke zenelise ukuhlola leli gciwane. Hathi ukuthi lokho kwenzakale kobulawayo leHarare kuphela.
Sesifuna ukuthi ngayo kumbe kuyaba lo mtshini okhona ezibhedlela zethu lapha eduzane eGwanda kumbe eMthabezi ukwenzela ukuthi kungaba lo muntu njengani ngasezwa kuhle simgijimisele khona ngale etest ebone. Manje lapha eduze khanye akula mtshini ayokhona ukuthi umuntu angaze egule siyaphonga umhambise eMthabezi kumbe eGwanda ebongihamba phela ekhangela but imtshini akulalu akula ngisho.
Unkosazana Sakhile ngathi uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown sekulethe njalo ubunzima kulabo abaphila ngamaphilisi angatholakali emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni okufaka njalo impilo zabo engozini. Laloba uhulumende sethe kwehliswa intengo yempahla ezitolo, Unkosazana Margaret Mkandla uthi lokho akwayenzakali.
Izinto siyazitola ezitolo kodwa kuyasidurela ngoba namhlanje impuphu sithenga ngemali ebuhlungu. Ithukile basibalisele u-2 kg 120 i-cooking oil 170. Asifisele ukuthi ngabe kuthi izinto zihla sithole ukudla silezi ndawonye kuhlane luzulaphi kuphela.
Unkosazana Getho Dumhlangwe Gohole uthi laye kakholwa ukuthi kakho lo yedwa setholakalela leli gciwane kulesi sabelo njalo uthi kuzamele i-lockdown iqhubekele phambili kuze kube lesiqiniseko sokuthi lo mkhuhlane awusekho.
Kungabe kungaqinisekanga ngoba akekho osethestiwe asithestwa ngalowo mkhuhlane. Ngale lockdown mina ngokubona kwami ukuthi iqhubekele phambili kumbimiswe kuthi ngikuhlolisisa ukuthi ukuba khona kwayo kuyehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kumbe njani. Ngoba uma kusehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane akulancedo lokuthi sigijimele ukuthi ayimiswe kuvulwe. Kumele sinakekele impilo zethu.
Sebe ngamathumi amabili lasithiyaga lombili asebe tholakale belegcona le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele i-Studio 7 ngiseGwaqwe ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke asilalelenini uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Namhlanje-ke sixoxa lo mnumzana Solani Moyo, yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland South.
Abantu vele basemuva kakhulu. Ngike ngathi nginanzelela ngiseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba kuphela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock bayasangena ema-town but phandle abantu bayazihambela abantu bayenza konke abafuna ukwenza. Akubonisi ukuthi kulo mkhuhlane but thina siyazama indlela zokulokhu esibatshela bantu gezani zani sinesepa naleyo abanye bazakutshela ukuthi kona sikuthatha kuphi konke loko kasinayo elithi sikwenza plastic okugeza izandla. And ngasinanzelela sibona nganye emavikini azayo kuzaba kuwesi kakhulu ngokubana abantu sekuyisikhathi bengasatholi zonke lezi zinto kumele bezisepa ngoba bazithola through kuba abantwana bethu ababuya eGoli manje kathi njengoba kuva besibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu bendlala ngapha isikali zilokungena kakhulu ebantwini basemakhaya.
Ye, usikhuluma ngendlala, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu baphila ngani njalo kukhona yini abakudobha emasimini?
Engingakusho ukuthi bayithi indlala iyamangalisa lapho kakhulu endaweni yasemathawuzi. Nginanzelele ukuthi khona abantu kabadobhanga lutho. Abantu ongaba kukhona nje betholakala ngoba amadoda nabantu ngabe holile nalowo muntu igwadla ngoba kulesithembiso sokuthi bazahola kunala maviki azayo sebekhulumele bahamba bedeliva ngama-village abantu yibo abazathembela ukuthi batholelelo gwadla. Indlala ingenile kakhulu kakula lutho olukhona olwadotshwayo emasimini abantu bayalamba le mpuphu layo i-government iyatsho ukuthi badilivele ezitolo kulezi abantu abale isolo ibhizo ukuthi bathenge okusimangazayo ukuthi nxa kuthi abathenge bazathenga ngani nganale omasebenzi obold bazathola kuphi ngabantu ekhaya kabala mali yiyo uhlupho esilayo. So indlala ingenile kakhulu ngoba kutsho izini sesikhulumela la indlala ezinkomo inkomo seziqalile nokucuba ngoba kakula lutho njengoba izulu lingananga. So kwenzakala ey'nkomini sokwenzakala ebantwini lobunzima obukhulu kakhulu nxa igavumenti ingathathekanga amanyathelo okuthi izame ngendlela eziningi ukuthi laba abasincedisayo besincedise mpela kakhulu.
Ye manje izikolo ke nxa kuwukuthi zingavulwa ubona kungahambe kungaphileka yini abantwana besiye ezikolo?
Hhayi, okwezikolo kona kasikhulumi. Okwezikolo kangiboni kulo mntwana ozaya esikolo. Ngingakhulumeli mayelana le ndlala, ngikhulumela izinto okubhadala i-school fees. Akula muntu olemali njengobana ngitsho ukuthi thina ikakhulu singabantu labana esibhenefitha ebantwaneni bethu labafowethu labomama labobaba abase-South Africa njengobana kathesi bevalile kuhleli kungela nenzuzo ebuyayo ngapha eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi isikolo umntwana nje okuthi esikolo ngapha kunendlala. Okwesibili akula le mali obhadala i-school fees, konke lokhu kuyahlangana together. Mbona ngani hhayi isikolo kuzoba nzima kakhulu, uzahamba ababili abathathu ngendlela engibona ngayo, ikakhulu kulaba abasekuma-grade 1 kuzobe fika ku-grade 4. Ngilethemba lokuthi umntwana ngeke sikhone ukuthi ehambe ngoba ngomanje indlala isikhona siyazibonela thi abantwana. Uthole ukuthi ulabantwana ekhaya umakhelwane, so kumele ukuthi la ubone iplanti uyenze njani ngoba ngomunye kade ngikhuluma nokhansili nje izolo ngimtshela ukuthi cela ekhangele kakhulu laba asengani sokuqalile ukuthi kabatholi into, sibone ukuthi singazama ukuncedisa njani ukuthi lokho esikudobhayo lathi sikhona ukuthi sibanike khona okuwama-10 kg empuphu ukuthi labo babambe ithubu ngoba kunzima sili babazali.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Engingakusho kubalaleli bakithi, bantu bakithi sisebunzimele, ubunzima esihlangana nabo sobunzima bakho kuphela ubuqondane lelizwe lonke. So sicela ukuthi abalolutho bencedise abanye abanye lalutho, kube sesingakhohlwa uNkulunkulu ukuthi esihawukele sithandaze ukuthi khona umkhuhlane lo uhambe uphele ungabi khona. Njalo sele futhi ukubana laba abadobhayo kakhulu nxa silama organization aholisa ukudla singakhethani ukuthi sinika bani sincitsha bani sinika neni ngoba singabantu banye sidle ndawonye ngoba konke lokhu kufikile kufikele isizwe so esikhona singakhethani ngokwamaphathi singakhethani ngokuthi wena ungumntakabake ungubani. Konke ngithi khona ikakhulu kosebhuku lezinduna abantu bonke ngabeni zamane silime ngezinyawo sincediseni abantu ukuze sizwe sakithi singahlupheki. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga baba Bandi, lani libe nosuku obuhle.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezisiphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela Orphanage Care Center.
Sicubungula okwenzakalayo kuleli dolobho
ngesikhathi iningi labantu liku lockdown.
Ngukhangelele lapha kakhulu njengoba sokuthe kwangezelelwa amalanga okuthi sihlale ezindlini singahambahamba. Nanko okuqakathekileyo okumele sincediswe ngakho kukuze sincediswe ngokudla kakhulu, ngoba abantu bakhanjiswa yikuthi akulakudla, abalampuphu, kule ndlala empuphu ezindlini lapho okulethela ukuthi kuze kube lodlame, abantu bahlukuluzane ezindlini. Bese siba nalokho okukhangelela ukuthi abantu bayalisa ubaba nomama labantwana, bese kusiba lodlame ezindlini.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho?
Khangelela ukuthi uhulumende ngabe uyasincedisa, ancedise lokuthi impuphu lezo ezifikayo abantu bazithole, ngoba kunje silobunzima bokuthola impuphu. Kunje nje bengikhona ngobhango engihlala khona eduze kweprosa yakobhango, sehlulekile ukuthenga impuphu ngoba kasilamandla, ithengwe ngabalamandla. Izalokwazi eziningi labantwana abaningi babuye bengekhaya bengalakudla, okuphose sebezabamba inyanga bengalampuphu, ngoba kungayiwa ezitolo lapho amalayinzi akhona kuba abalamandla bathatha impuphu. So siyacela ukuthi uhulumende abone ukuthi ukuze sinqobe abantu bahlale phansi ezindlini ngabanikwe ukudla. Ngiyabona eHarare bengikhangele emashonalendi bephiwa amafood hampers, akunanzelelwe abafelokazi, kunanzelelwe imuli zonke ukuthi ziyancediswa lentandane ngokuphiwa amafood hampers bancediswe ukuze bahlale phansi. Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi uyancedisa koBulawayo, ngoba angikaboni amafood hampers ephiwa. Bengilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni koBulawayo ukuthi baphiwe ngaphi, kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha koBulawayo, kodwa ngingakakuboni kusehla kusiya phansi.
Sesikhangela okunye okuningi okumele abantu bekusebenzise ukuzivikela ekutholeni igcikwane le-coronavirus. Kuyatholakala yini amanzi okugeza izandla lokunye okuninginingi?
Asonelisa ukuthenga ama-sanitizer, even isepa yokugeza asonelisa, isiduka kakhulu. I-2 kgs nje isingena kubo ma-100 pound, 200 pound, so siyehluleka ukuyithenga. Yikho kuzakwenza ukuthi singanqobi lomkhuhlane. Ngakunanzelelwe lokho kuqakatheke kakhulu ukuthi sincediswe ngama-sanitizers namasepa abantu baphiwe bageze. Ngiyazi koBulawayo silamanzi, kodwa nxa silawo amasepa sizazama ukugeza, sizame ubungcono bethu.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sixoxelaye ekhona le koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
masangene cholocho kodwa kumnandi masangene cholocho
singakehlukani ngesikhangele inhlobo zendaba sokubhubha izizalwane zezimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kule bhilitane. Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalelisayo ngu-Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.